Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 8 chikunguru 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevatori venhau ashoropodza zvakanyanya kurohwa, kushungurudzwa nekusungwa nemapurisa kwemutori wenhau Anyway Yotam. Rimwe sangano rinochengetedza mhuka dzinoshandiswa nevanhu dzakaita semadhongi nemabhiza romhanyarira mapurisa kuti vasatora nechisimba madhongi ariri kuchengetedzwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira kodzero dzevatori venhau ashoropodza zvakanyanya kurohwa, kushungurudzwa nekusungwa nemapurisa kwemutori wenhau Anyway Yotam. Kunyange hazvo Yotam akaratidza mapurisa magwaro anomubvumidza kuita basa rake rekutapa nhau, mapurisa vanonzi vakamusunga. Yotam ari kuchitokisi cheHarare Central akamirira rubatsiro kubva kumagweta eMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe mangwanani ano. Tabata vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano reNational Association of Freelance Journalists vatichaona kutsvamutima kuti tinzwe zvizhinji.
Isu sesangano reNational Association of Freelance Journalists tinoshora zvikuru uyo hatisi kufara nezvaitwa ne mapurisa edu paanga achisunga mumutori wenhau anonzi Anyway Yotam, uyo anga achitora vhidhiyo yange vanhu vanga vachinetsana vecity parking nevemataxi.
Ivo vaYotam vakakuvara zvakadini? Tinonzwa kuti nezuro wachona vakamborohwa.
Yotam zvazopedzisira kuti akuvare gumbo, vamurova zvokuti akuvara gumbo. Asi navo vamwe varipo paHarare Central Police Station vari kumucharja nemhosva yenzi disorderly conduct. Saka zvinhu zvatinoshushikana nazvo kuti safety yemajournalist yakamira sei munyika, sezvo tiri kungoona nyaya dzakawanda dziri kuitika dzekushungurudza majournalist vanenge vari pa basa ravo.
Zvamunenge muchichemawo nazvo kuhurumende ndezvipi sevatori venhau?
Tinoti kune hurumende dai yaratidza yatinoti political will to protect, kuchengetedza majournalist nekuita kuti pave ne media freedom munyika, zvinhu zvinoti zvatambira nekushushikana zvikuru kuti hatisisina vanotichengetedza vacho pabasa. Saka tinoti mapurisa nemajournalist dai paitwa engagement yekuti titaurirane, mapurisa vanzwisise basa remajournalist. Zvinoratidza kuti mushure mekunge identify wa journalist varikungokondinya kuharasa. Saka zvinhu zvinoda kuti zviitwe izvozvo, paone paitwe that engagement isu nemajournalist nemapurisa, so that hative tichinetsana zvakare sezvo tiri kuona makezi acho awanda. Tinotenda vemisa vaisawo lawyer wavo kuti auyozobatsira uyu mukomana Yotam.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano reNational Association of Freelance Journalists vatichaona kutsvamutima vachitaura vari parunare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Rimwe sangano riri muBulawayo rinochengeta mhuka dzinoshandiswa nevanhu dzakadai semadhongi nemabhiza rokwirira mapurisa kudare kuti vasatora nechisimba madhongi ariri kuchengetedza. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Dare raRegional Magistrate muBulawayo richatura mutongo nemusi wa14 mwedzi uno pamusoro pechikumbiro chakakwidzwa kudare nemusi wechipiri nesangano reMatabeleland Animal Rescue and Equine Sanctuary kana kuti MERS chekuti mapurisa emudunhu reBulawayo nekanzuro yeguta iri asatore zvine chisimba madhongi ari kuchengetedzwa nesangano iri. Chikumbiro ichi icho chakaitwa nemukuru wesangano reMERS muzvare Claire Einhorn nevamwe vavo chakasvitswa kudare ramagistrate negweta resangano iri vanqovani Stole. Chikumbiro ichi chinodoma mapoka matatu emapurisa emuBulawayo kusanganisira mukuru anoona nezvekudzivirira kubiwa kwezvipfuyo mudunhu reBulawayo kana kuti anti-stock theft unit saivo vamhangarirwi vatatu vekutanga kanzuro iri mumhangarirwi wechina panyaya iyi. Vastole vatsanangura kuti sei sangano iri risiri kuda kuti madhongi aya aya anosvika makumi maviri atorwe nechisimba.
Madhongi aya zviri kuitika ndezvekuti tinowanzotarisisa kuti isusu as human rights defenders tikutarisa vanhu tisingatarise mhuka. Mhuka idzi imhuka dzinenge dzakakuwadza chaizvo zvichirwara zvichiita sei dzimwe zvichipiswa dzimwe zvichidirwa mvura inopisa imhuka dzisingabatwe zvakanaka chaizvo. Saka vari kuvava vari kutora mhuka idzivo dzirapa asi kana dzakuonekwa kunge dzimhuka dzapona mapurisa ari kuuya kune vari kuvava achiti no mhuka idzi ngadziende kumapounds ekanzu dziende kunotengeswa kuauction. Saka ava vari kutaura ivo kuti no mhuka idzi hadzisati dzava mhuka dzakasimba imhuka dzisiri kurapiwa.
Pasi pemitemo yemakanzuro emunyika pane nzvimbo dzisingabvumirwe kuti dzichengeterwe zvipfuyo kana mhuka asi vaStole avo vabvuma kuti akandeke kutanga vachisangana nenyaya yakadai vati madhongi anoitira veruzhinji mabasa akakosha zvikuru uye zvakakodzera kuti mapurisa abatsire mukuachengetedza.
Iwo mapurisa anofanira kutarisisa kuti vanhu ivavo vari kubata mhuka nenzira idzo vasungwe. Saka ivo kana vasingabati vanhu ivavo vari kubata mhuka idzi nenzira isiriyo iva kuda kuti kana mhuka idzi dzarapiwa dzodzokera futi kuvanhu ivavo tiona kunge hai havasi kushandisa mitemo nenzira yakati tinakei. Saka tamhanyira kudare.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi sezvo nhare mbozha yemutauriri wavo mudunhu reBulawayo Inspector Bed Nico Ncube yange isingabatike. Amai Nesi Sampofu, mutauriri wekanzuro yeguta reBulawayo, vaudza Studio 7 kuti vange vasati vave neruzivo nezvenyaya iyi. Gweta rinoshanda neZimbabwe Environmental Lawyers Association vaNqobe Zita Ndlovu vanoti veruzhinji munyika havana ruzivo uye hanya nekodzero dzezvipfuyo kana mhuka dzakadai semadhongi zvisinei kuti anobatsira zvikuru muupenyu hweveruzhinji. Asi vati pane mitemo ine chitsama inobatsira kuchengetedza zvipfuyo pamwe nemhuka dzakadai.
Kana tichitarisa nezvekuchengetedzwa kwezvipfuyo kana mhuka, mutemo mukuru watinawo munyika ndewePrevention of Cruelty to Animals Act. Mutemo uyu wakavepo mugore ra1960. Pave nenguva yakareba mutemo uyu wavepo. Pawakaiswa mutemo uyu, kodzero dzine chekuita nekuchengetedzwa kwezvipfuyo dzakange dzisati dzanyatsokosheswa. Saka uchakati sarei kumashure.
Sangano reMERS rinoshanda kurapa nekuchengetedza madhongi anenge achirwara kana kukuvara uye rinopawo dzidziso munharaunda dzakasiyana-siyana dzine vanhu vanoshandisa madhongi zvakanyanya. Madhongi anoshanda mabasa akasiyana-siyana kusanganisira kurima uye anogona kurarama munzvimbo dzisinganyanyonaya zvakanyanya kupfuura mombe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vamwe vanopikisa vanorwira kodzero dzevanhu nemasangano akazvimirira oga vari kupomera hurumende nebato reZANU-PF mhosva yokushungurudza vanopikisa ichishandisa mapurisa nematare edzimhosva pamberi pesarudzo dza2023. hurumende iri kupomerwawo mhosva yekuvandudza mitemo yakaita seye mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Act kuambunyikidza. Asi vehurumende nebato rezanup f vanoramba zvinotaurwa izvi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatendai Ruben Mbofana pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanup f vagadzira chirumhanzu. Jonga atanga nekubvunza vambofana kuti vanoti kudii nekuenderera mberi kuri kuita hurumende nenyaya yokuvandudza bhiri reprivate voluntary organization.
Ya mutemo wepvo uda kuiswa uyu ndinoona kuti utakanganisa zvakawanda muno munyika, kunyanya tinotoziva kuti nyika yedu iri pakutambura panyaya dzeikonomi, zvirwere nezvimwe zvakadaro, nzara. Muzvikoro vari kuraramisa mumacommunity medu mune nzara, mune zvirwere kana mimwe mishonga isingawaniki waniki, vari kubatsirwa nemango. Zvino takatanga kuisa mitemo inoita kutyisidzira mango mapvo nekumbunyikidza mashandiro avo nekuvaudza zvekuita nezvekusaita. Tinenge tatoona kuti taakutokanganisa vanhu vatamenatambura vanhu vari kubatsirwa nemango iwavo. Ngavarege kumbunyikidza mashandiro emango nekuti muno muzimbabwe tinokuvara.
Vachirumanzi, nyaya yemutemo wepvo ndechimwe chechinhu chiri kuchemwa nevanhu kuti kudzvinyirirwa kuri kuda kuitwa nehurumende.
Muri raiti vajoka kandimire, asi nyaya iripo ndeyekuti mapvo awandisa muAfrica, vana maagenda zavo. Imimi kana muri maorganization anoda kubatsira vanhu, Zimbabwe ine Ministry of Social Welfare. Ngavaende nemari dzavo, ngavaende nezvipo zvavo ikoko kugovernment, then government yopa vanhu. Chakaipa chii? If I may give an example, yomusha munoenda kwavambofana ogogodza opinda muyadhi, vambofana vowana munhu uyawo ari kupa vana vavo nomukadzi wavo zvunhu, konzi ano munhu ari kubatsira. Zvinoitika izvozvo. Kana uchida kubatsira kune zvechikafu kune Ministry of Agriculture, kana uchida kubatsira kune zvemitemo kune Ministry of Legal Affairs and Supports. Koiwe unombodire kupinda mundima uri woga.
Pindurai tinzwa vambofana.
Ndazvinzwa zvavataura vachiri manzi, asi tagara mango aisangopinda muno munyika achingoshandira madiro. Mango agara anorejista. Asi chakunetsa nemutemo uyu ndechekuti uri kuda kuvhara kana kuvhara muromo vaya vanozotaura chokwadi. Ngatirambei tichirememba kuti mango ari kupinda muno munyika achibva kune dzimwe nyika mashoma chokwadi. Takada kutarisa manhamba emango ari kushanda muno muzimbabwe, mango emazimbabwe
maita vambofana. Vachirumhanzi, mutemo uri kudii kungoshanda uchinanga mango kana masangano ari kutyora mashandiro emutemo muzimbabwe pane kungoisa mutemo unovharira vanhu vese?
Mutemo haungotangi kuvapo vajonga navateri vezimbabwe. Tine zvinhu zvakawanda zvakuda kutochinja mitemo nokuti matsotsi vanouya nenzira dzakawanda pachiri kuti are so sophisticated. Imi munozoreacta zvinhu zvatoitiwa. Saka iye zvino mangos aya ndokuti vanovapa mari vane pfungwa dziri mberi dzokuda kuinfluenza zvinhu zvino kuitika.
Vambofana, mutemo uyu pane matanho anokwanisa kutorwa here ekumisa?
Tingatogadzirise takabho zviona kana mune mamapazi muno munyika pakaboitawo mitemo yakanetsa. Tinoona kana kumidia uku takaita kuti zvimwe zvinhu zvifambike kugara pasi nevarimo mumidia macho. Saka kana ari mango zvimwe chetezvo, hurumende kana iri pachena ichida kubuda pachena kuti zvairi kuita izvi, zvinopa accountability sekutaura kureva kuti vachirumhanzi kuti vada kuzviita sezvinhu zveaccountability, transparency, mari dzinofamba sei. Hurumende ngaichitanga kugara pasi nemango.
Vachirumhanzi, tipete chirongwa, panokwanisa here kuti masangano agare pasi nehurumende pane kuti paiswe mutemo?
Zviri possible izvozvo. Association yamapvos kana kuti yavo mangozi ivava, I tell you, vakakonfuranta the relevant ministry. Vanhu vanokwanisa kugara pasi vakabuda nezvinhu kwazvo zvinoita kuti nyika inoivakike.
handisati ndamboona muZimbabwe munemo PVO non-governmental organization inoti hano matractor imai, kwete kuti unoita PVO yokuda kuudza vanhu kuti ano chinonzi human rights ndechichi, ngochani ngazibvumigwe, mwana akarohwa anofanira kuripota kumapurisa. Dati non-governmental organization PVO iyo ndeyavarungu iyo isingatinde sikure. Tinoda PVO inoenda pahasha, inoita kuti ikonomi yedu isumuke.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu PF vagadzira Churu Manzu vari muHarare. Manzu avo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatendai Ruben Mbofana vari parunhare kukwekwe muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, musangano wekanzuru yeguta reGweru waifanirwa kukurukura pamusoro pekushandiswa kwemari wakatadza kuitwa mushure mekunge vagari varamba kuenderera mberi nemusangano uyu kusvika kanzuru yavapa magwaro ekushandiswa kwakaitwa mari mugore rapfuura. Vagari vakati kanzuru inowanza kuita zvinhu nenzira inoita kuti vagari vabvume zvinhu zvisina kukurukurwa zvakakwana. Mapurisa mumasvingo vakasunga vanochengeta nzvimbo kana kuti masecurity guards veAtland Milling Company vachivapomera mhosva yekuuraya munhu akange apaza akapinda mukambani iyi. Bazi rechidiki reZANU-PF kuMatabeleland North rinoti rinomira sure kwemutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa kuti vamirire bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadii vashamarari veStudio 7. Ini zita rangu ndinoitwa Uchiera, ndiri kuno South Africa. Ndinonzwa kubatikana, ndinonzwa kurwadziwa nematauriro anoita vanhu veZANU-PF. Vanhu veZANU-PF vanoita kunge vakatakura nhumbu yenyika yeZimbabwe. Kushungurudza kwese kwavari kuita vanhu havakuoni. Kushungurudza kwese kuti kwana Job Scala havakuoni. Ukanzwa kana matauriro anoita, matauriro aita baba vabva kutaura vagadzira Churu Manzu, inga mamunhu mukuru wani naye baba. Hamusikuonawo zviri kuitika, hamusikuonawo kutishungurudza kwamuri kutiitira. MuZimbabwe hamusisina utongi hwejekerere. Muri kushungurudzwa vanhu nehurumende iri kutonga yeZANU-PF. Iko zvine zvimwe kansela akatanga kukurudzira zvemhirizhonga anonzi vasimbi. Takavaona pamavhidhiyo, havana zvavakaitwa. Mutemo muZimbabwe unotarisa kuti wabuda mumba maani. Vanhu veZANU-PF unonzwa uchitaura kuti isu tisi tiri kutonga, tisu mutemo wacho. Saka kana even nemaarmed robbery akuzoitika munyika yeZimbabwe, anyanya nekudakwa kuti mutemo uri kutarisa kuti munhu wabuda mumba mupi. Tsvei kugadzirisa nyika nemaopposition members kuti muone kuti nyika iri kuenda kupi, nyika yakudonha, nyika yakuenda kumawere. Vana vechikoro havasi kudzidza, maticha haasi kupiwa mari. Hamusi kumbotarisa zvese izvozvo.
Makadii pano pastudio anajonga nemamukazi. Yandiri kuona hangu ari muya yapa zekiyo. Ndiona risina kuti jekere maonero andiri kuona. Bhozi, pana pautogadzirwa timu, i timu yatorongwa yebhora iyi. Patorongwa timu yebhora, isu yedu vanopikisa tinongoona kuti tirikungochovhwa bhasikoro mumvura, tichangoonawo kuti Mwari anotisvitsa papi. Bati timu iri kurongwa iyo, ndiri kuraisa mira zvakanaka iyi. Ndini Joe pamarirangwa.
Mangwanani pastudio 7. Ndichitaura pamusoro pavo vamunoti vagadzira Churu Manzu. zvinoitika bambo wangu, chero mukataura muchigomera, chero mukataura muchirova maoko, chinoitika ndechekuti imi hamudzidzisani kuti Mwari ariko muZANU-PF. Uye muchinyepa, Mwari une nguva yokuvhura vanhu njere, sokuti ndiye musikika. Imi hamungagonika kuva Mwari ino, chero mukava nezvombo zvakadini muZANU-PF, hazvifi zvakaita kuti muve nenjere nedzinotandurira Mwari, hazvigoni. Hamungaudzi vanhu kuti kwai une munda here, une mugodhi here. Ndiani usingazvizivi kuti ayo mabenefits emastate agency, minda nenzvimbo dzakanaka nemaclaim akanaka amunotaura zvinotorwa navakuru muZANU-PF. Ndiani usingazvizivi nhasi kuti kana yoga yoga nzvimbo inonzi Paputika Goridhe inosera yakomberedzwa namapurisa, yatova nomuridzi yotonzi munhu waonekwa ikoko unourawa nokurohwa kana kupfurwa nepfuti, asi munotaura nezvemaclaim kuti anopohwa vana veZimbabwe. Vari kudya vanhu, ndimi muri muhurumende, ndiwo saka muchitaura muchigomerera kudaro muchizama kuti deno zvapinda munzeve dzavanhu, asi chokwadi chinomira choga nemadzinomira dzoga. Ndiwo saka muchiona oiri nemvura zvisingasangani, chero kaswera uchichuku chazuva rese, paunongomira kuchukucha unoiona oiri yapatsanurana nemvura. Ndiwo zvakaita mashoko enyu nezviri kuonekwa navana veZimbabwe. Ndatenda.
Magadi, magadi, vashamari veStudio 7, mukomata nonoka wande. Ndanichikumbirawo kutaurawo panyaya vachirumanzu vasingazivi zvavanotaura ava. Vanotaura zvokuti kwaiko TCCC inotsigira neAmerica, nemuzinda weAmerica, weMaBritish neAmerica. Aiwa, kumachina munounza munyika, anounza pundutso yei kuzvokungoti mune mabetsera kubane muchirarama nemhuri dzenyu. Ivo vachibawo vachienda kunyika kwavo. Aiwa, 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 bonai vakomana, nyika iyi inoda kuenda mberi zvichibudikidza nokuti vana vemunyika vana vevhu vawane chauviri, kwete kuti imwe muzhe mogara machina henyu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvichitevera kubvuma kusiya basa kwemutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti hapana chichachinja pakati peAmerica neBritain sezvo ukama hweAmerica neBritain hwakadzika. VaBoris Johnson vakazivisa nezuro kuti vachasiya basa ravo mushure mekusarudzwa kwemutungamiri mutsva webato ravo reConservative Party uye achavazve mutungamiri wehurumende. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika, muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti masimba evanhu mukusarudza hurumende dzavanoda ava kuonekwa, vachiti asi mune dzimwe nyika dzichiri kubudirira vanhu vari kutadziswa kusarudza hurumende dzavanoda. Tabata muzvinafundo Stan Mukasa kuti tinzwe maonero avo.
Angari munhu ane mastaira ake aida kutedzera zvaiitwa naWatrump zviya, asi from the Zimbabwean perspective handifunga kuti zvichaitika difference yakakura, ngekuti policy yeBritain on Zimbabwe inogara yakadaro. Hazvina basa kuti maliberals kana kuti maconservatives kana kuti ndiani prime minister. Saka handisi kuona pane mutsako mukuru uchaitika, ngekuti anomutedzera wacho achangotedzera ngirike policy ripo yeBritain pane Zimbabwe nemasanctions.
Professor, muri kutaura kuti pobatirwo eZimbabwe nehurumende yeBritain haanyatsochinja nyangwe pane umwe mutungamiri, chii chinodaro? Zvinhu zvavakataurirana vese here?
Kuchinja policy ka zvinonetsa chaizvo, ngekuti inenge iri yakagadzirwa ikashandiswa kwenguva yakareba. Kuti uzoti ndaakuchinja, unoichinja uchiti ndaakushamwaridzana navamunangagwa, muchiona kubata kwavari kuita mararamiro ewanhu muchiona kurambwa kwa warikuitwa nedzimwe nyika, iwewe ndio uchachinja uchienda kupi uchiita chipi. Kana wa Trump wae waimboda kuchinja hazviiteba, kana polisi yaiswa inogara yakadara inonetsa kuchinja. Mukatasa polisi ye Britain kuZimbabwe, Britain yakachinja ma prime minister akawanda, hapana pakambochinja kukuruba, inongoramba yakadaro.
Chinji ngadzidzwa pamusoro penyaya yava Boris Johnson.
Chatingadzidze kuZimbabwe ndezvekuti kana munhu watadza basa ka ichibva pachigaro, zviri nyore chaizvo kunyika dzekuEurope kuti kana wanhu wati watadza basa iwe woti ndakudzika. Ndo chimwe chidzidzo chatofanira kudzidza kuZimbabwe.
Mauti Russia ari muguta reKherson kuchamhembe kweUkraine anonzi ari kupara mhosva dzehondo achityora kodzero dzevanhu. Mumiriri weAmerica kusangano reOrganization for Security and Cooperation, ambassador Michael Carpenter, vanoti zviri kuitwa muKherson zvinhu zvinotyisa. Russia inonzi iri kumanikidza vanhu vemudunhu iri kuti vatende kuva pasi peutongi hwayo nechisimba. Pamwe vanhu mazana matanhatu vari kunzi vari kuramba kutambira utongi hweRussia vanonzi vari kuchengetedzwa vari mudzimba dzakacherwa pasi vachiitwa kafira mberi. Vanhu vari muusungwa ava vanosanganisira vatori venhau, vashandi vemumakanzuru, vanoshandira masangano akazvimirira oga, uye vose vari kupomerwa mhosva dzekuratidzira vachitsigira Ukraine. Vanhu vemuKherson vanonzivo vanobvunzurudzwa nekushungurudzwa pose pavanenge vawanikwa vachifamba. Vamwe vanhu vaishandira hurumende yeUkraine vari kusungwawo vachiiswa mumatirongo pachinzi pari kutsvagwa vatengesi vari kudyidzana nehurumende yeUkraine uye kufukura hapwa vachitaura nevatori venhau. Vanhu ava vanonzi vanogara muusungwa kwemazuva akawanda, vamwe vachibvunzurudzwa kuitwa kafira mberi kana kuurayiwa, vamwewo vachigariswa muusungwa kana kumanikidzwa kutama vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo. Russia inonzi iri kuisa vanhu vanoitsigira pazvinzvimbo kuti vatungamirire matunhu airi kutora aya. Izvi zvakaitwawo muna 2014 na 2015 mumatunhu akaita seDonetsk. Russia inonziwo iri kudzima madandemutande akaita seinternet kunzvimbo dzayapamba kuti vanhu vasanzwewo mamashoko asiri anobva kuRussia chete. Vanhu havabvumidzwewo kutumirwa mari kubva kune dzimwe nzvimbo kana dzimwe nyika. Muzvikoro varayiridzi vari kumanikidzwa kuti vadzidzise zviri kudiwa neRussia, asi vamwe vavo vari kuramba zvinonzi zviri kuisa upenyu hwavo munjodzi. Vanhu vari kumanikidzwawo kushandisa mari yekuRussia yemarubu uye kunyoresa magwaro akaita sedzimba dzavo nevanhu vakagadzwa neRussia ava. Vakapenda vanoti Russia iri kutyora chibvumirano cheUnited Nations Charter uye cheHelsinki Final Act panyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu kunyangwe munguva yehondo. Mumiriri weAmerica uyu anotiwo ane chivimbo chekuti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin nemauto avo vachatongerwa mhosva dzehondo dzavari kupomerwa idzi. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevatori venhau ashoropodza zvakanyanya kurohwa, kushungurudzwa nekusungwa nemapurisa kwemutori wenhau Anyway Yotam. Rimwe sangano rinochengeta mhuka dzinoshandiswa nevanhu dzakaita semadhongi nemabhiza romhangarira mapurisa kuti vasatora nechisimba madhongi ariri kuchengetedza. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai mumaoko ejaya guru Chris Gande.